Mamiriro ehuwo rimuzambia anoratidza kuti zvinhu zvashanduka mune zvakanaka kekutanga mukati memakore gumi sezviri kutaurwa nesangano reTransparency International Zambia. Vakuru muhurumende vanoti kuzvipira kwavo mukusimbisa kuteverwa kwebumbiro remitemo nejechetere mukurwisana neuori zvave kubhadhara. Mukuru weTransparency International muZambia, vaMaurice Nyambe, vakaudza VOA vari muLusaka kuti mamiriro enyaya dzeuori anobuda mushure metsvakurudzo yakasimba yakaitwa pachinhano chepasi rose. Vakati ndiyo nzira inonyanyoshandiswa kupima uori muhurumende pasi rose. Vanyambe vanoti
Zambia has actually improved by 4 points.
Zambia yakakwira pamusoro nemapoints mana kana tichitarisa pazvibodzwa. Iye zvino zvibodzwa zveCPI zvinobvira pachimwe chete kusvika kuzana 1 to 100. Zero inoreva kuti munenge makatonyanya kuipa munyaya dzeuori. Mumakore gumi adarika, Zambia yakambotanga ichidzikira, ichizoti mumakore matatu adarika, takaramba tiri pazvibodzwa zvemakumi matatu kubva muzana. Iye zvino tasimuka kuenda pazvibodzwa makumi matatu nezvinomwe.
Sezvinotaurwa neTransparency International, nzira yekupima nayo uori yeCorruption Perception Index kana kuti CPI inoshandiswa kuronga nyika nemamiriro euori muhurumende sezvinoonekwa neongororo dzenyanzvi kana tsvakurudzo yezvinobva muvanhu. CPI inotara uori sekusashandiswa nemazvo kwemasimba anenge akapiwa munhu iyewo zvigutsa pachake. Gwaro retsvakurudzo rakaitwa muna 2023 neIMF pamusoro pematongerwo eZambia neuori rinoratidza kuti uori unofungidzirwa kuti vakakonzera kuwedzerwa kwemitengo nevaida kuita mabasa akawanda epamusoro-soro pamwe nemabasa ekuvaka munguva yava Edgar Chagwa Lungu semutungamiri wenyika pakati pa2015 na2021. Gwaro iri rinoenderera mberi richiti nzira dzakawanda dzemari dzezvirongwa zvekuvaka zvivakwa zvakaitwa semigwagwa ndidzo dzakaonekwa sedzaipa mikana yeuori. Kunze kwekukanganisa upfumi hwenyika, sangano reZambia National Women's Lobby iro rakazvimirira rechirwira kodzero dzemadzimai rinoti vatungamiri vechidzimai muZambia vasangana nezvimhingampinyi zvine chitsama mukuti vapinde mune zvematongerwo enyika nekuda kweuori. Amai Juliet Chibuta, vanove mukuru wesangano reZambia National Women's Lobby, vanoti
yave kuteedzera zvatagara tichirwira. Tagara tichirwira kuti uori uderere kuitira kuti madzimai ashande akasununguka munharaunda isina uori, nekuti uori unoderedza uwandu hwemadzimai anopinda mukutonga nezvinhano zveutungamiri.
Kubva zvavasarudzwa kupinda pachigaro vachishandisa nyaya yekurwisa uori, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vakavimbisa kuparadza uori. VaFelix Ngulukusa, munyori mukuru mubazi rezvemari, vakadzokorora zvakare kumusangano uchangobva kuitwa muWashington kuzvipira kwehurumende yavo kurwisana neuori. Vangulukuza vakati
takaumba boka remapazi akasiyana siyana anoshanda pamwe kuitira kudzosa upfumi pamusoro pekomisheni inorwisana neuori. Takasarudza masangano angangosvika kumakumi maviri nerimwe ari mumapazi anoona nezvemutemo nemamwe mune dzimwe nzvimbo dziri kubatsira mukuedza kudzosa pfuma yose yakawanika kubudikidza neuori.
Vanotsoropodza mutungamiri wenyika vaHakainde Hichilema vari kupenga kuti kusungwa kwevari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori kwanga kuchingoitika chete kwakanangana nevanopikisana navo mune zvematongerwo enyika vachikutsanangura sekupuma uroyi vaive muhurumende yadarika. Muna 2022 vakuru muhurumende yeZambia vakaumba dare rinobata nyaya dzezveupfumi nemari kuitira kukasika kutongwa kwenyaya dzeuori. Hapana vati vawanikwa vaine mhosva kusvika pari zvino. Nyaya iyi yabva kuna Kathy Short, mutoro wenhau weVOA News ari muLusaka kuZambia.